chokutanga ndechekuti tine anonzi mabest African standards neinternational standards anotaura maallocation anopiwa. For example, takatarisa nedhaka framework ye 2000 inotaurisa kuti education inofanira kupuwa 22% of the total budget, health inofanira kupuwa 15%, agriculture neland yopiwa 10% according to Maputo declaration yekuhealth iyabuja declaration. Patoona kuti kueducation tikatarisa budget rine two ways. Rimwe inotaridza kuti expenditure yacho inenge iri 8.16 billion, but tikaenganidza nezvikwere tinotaridza kuti inenge iri over 10 billion. Saka tikashandisa 8.16 billion inoratidza kuti education inenge yapiwa 13%. Tikashandisa 10 inova unified budget inenge yapiwa 10%. Kana tototarisa kana iri health inenge yapiwa 8 kana 6%. Saka budget iri rinotadza kutevera handoti matimelines, but zvinonyanyisa kuzorwadza Minister of Finance anotaura iwo kuti bond rakafana neUS, asi vachitambirisa maticha bond voti ukatenga motikari kubva havadi kutambira mabond, vanoda kuti ubhadhare in forex. Saka tinoona sokuti budget iri rakanangana nokupusha varayiridzi kana macivil servants kuenda kuperpetual poverty yekuti haibudiki. Toona zvekare kuti budget rinounza 2% rainotekesa varombo. Hatina kumboona kokuti nyika ingabudirira nokutekesa vanhu varombo.
Saka imimi sesangano rinomiririra vadzidzisi munodei?
Isu sesangano ravarayiridzi tinoti chokutanga chatinoda ndechekuti hatikwanisi kutritiwawo zvakadai munyika yakasununguka ine more than 38 years. Varayiridzi vanofanira kuti vachibatana vaende kuna employer of the employer kuti kana bond rakapuwa neUS dzakashate hakumboti paUS imwe yenyumo zvinotsvaga yenyu zveiro bond ramunoda namaUS asi isu mari paUS. Saka zvinoda kubatana kwavarayiridzi. Saka kana hurumende ichinge itumira varayiridzi vaita industrial action vachasangana nazvo.
Pane chiri mubhajeti iri here chamakafarirawo?
Ina handina kuchiona, nokuti for example vanoda kufarira bhajeti vanoti bhajeti yakubvisa anonzi maghost workers kana mayouth militia aya. Hatingafungikuti munhu akacreata problem akaibvisa toti zvakanaka, hationi toti zvakanaka.
Saka bhajeti ravapo hamusi kurifarira, moita sei?
Iko zvino pane zvakawanda zvinokwanisa kuita. Ndataura kuti varayiridzi vanofanira kubatana voudza employer kuti vanodawo kuti vambo masalary auya ane ari muUS dollars, zvinenge zvavanani. But zvimwe zvekare ndezvekuti pabhajeti racho iroro raallocatewa ratisingafariri risingakwani percentage ye22, tinotifanira kuti tichiona kuti chikamuwo chaiswa kumasalary chiri nani chakati jeti. Kune ishu futi yebonus yokuti vava kutaura iko zvino gore rapera kuti bonus ichapiwa ichingotarisa basic salary. Basic ya salary inobva pana 269 yaticha kusva pa300. Isu tiri kuti muto wakashata hurumende yekuti inozoudza pekupedzisira mushande wakutarisira muhoro kuti haukwanisi kuzotambira zvakada. Inofanira kugara yazvitaura zvemuna January kuti mushande woshanda achiziva kuti allowance yangu yetransport nehousing hakuna chii, hakuna bonus. Saka isu savarayiridzi tichabatana pamwe chete toenda kuhurumende, kana zvichireva kuratidzira kuti tidyevo ticharatidzira.